ndinoona huri urongwa hwakanaka chose kuti vana vawane nhomba yemheta makumbo, nokuti mheta makumbo chirwere chinokwanisa kudzivirirwa, and kuchidzivirira zvakakwana tinotoda kuti vanhu vange vabayiwa vapuwa nhomba vachiri vechidiki especially.
Ndeapi matambudziko anosangana nevana vanenge vasina kudonhedzerwa nhomba iyoyi?
Dambudziko guru blessing ratinenge tichitarisira vana vasina kuwana nhomba yemheta makumbo inyaya yekuremara, kuoma mitezo, and izvi zvinokwanisa kuti mwana atooma mitezo upenyu hwake hwese, disability which is preventable. Zvimwe zvimashort term zvinokwanisa kuitika munhu abatira polio zvinosanganisira kunzwa mudumbu, kushaya simba, nekuti kana kuchikoro chaiko mwana anenge asingachakwanisi kuconcentrata. Asi dambudziko guru ratinenge tichidzivirira inyaya yemheta makumbo sezita rayo iyo polio.
Mungatsanangurewo here zvamunoti imi head immunity, kana kuti tingati vana vakawanda vakabayiwa zvinenge zvichibatsira sei kuti chirwere chisapararire?
Chinoitika pahead immunity, head zvinobva pakufudza mombe when you are heading cattle. Kana vana vakawanda vava neimmunity kana kuti vakwanisa kuzvidzivirira kuchirwere chemheta makumbo, vashoma vaya vasina kuwana nhomba vanenge vava nerisk iri much lower, kana kuti kubata mheta makumbo kunenge kwakushoma. Saka vakawanda kana vakawana nhomba iyoyo zvinoreva kuti chirwere pachinenge chiri kutsvaga vekupomera chinenge chichizoshaya vanhu, saka chinozoshaya simba. Ndo panobva idea yehead immunity. Saka the more people vana vanowana vaccination kana kuti immunity yepolio, the more the whole country is, or population is protected.